chatinoda kuti tiite vhiki rinoiri ndeyekuti tiite mameetings all stakeholders, particularly all the unions, and agree on a modus operandi. And modus operandi yedu inofanira kuti musi watinenge tataura kuti tasva muzvikoro muri virtually emptied, hamuna kana ticha. Saka vhiki rino mazuva ari kutanga mangwana nechipiri apa vanhu vachienda kunotora pei vachidero, ndokumobhilaiza kuona kuti musi watinozotanga wacho muzvikoro mese hamuna kana varayiri. Saka tikazotanga vamwe vaenda kunotsvaga tumari itoto, that impact will not be felt, and by the time vatenge takufunga kuti regroup, government inenge yatakama kugadza method yokuti tivharire panze. So ini ndirikungotaura kuti hapasati paita misangano yakakura vhiki rino, ndokutiche misangano yakakura yematicha union tichiagirea on the modus operandi muzvikoro, muchifambawo nematicha unions achisupervisa varayiridzi kuona kuti vari kumobhilaiza vamwe vavo. Saka pazvinotanga zvinofanira kutanga zvino mutsindo, chingatobuda chingatobuda kufozeu efederation yematicha union, and ndozvatikoengarira kuti all teacher union leaders must meet. All teachers also in schools must mobilize across the union divide, so that when we start with vigor, enthusiasm, and the impact to the government, we must have very minimal days but maximum effort to ensure that we make maximum gains and minimum losses. Saka tikangotanga negoslo hapana chinobuda.
Asi zvino hurumende inganzwe sei zvichemo zvenyu kana musina kubatana?
Ndinofunga kuti maunions that matter atabatana. Tiri already we have kick-started manegotiations. Hatisatanyaisa kuti tisvike pamuzongoza, asi by Wednesday zvinenge zvapera manegotiations, nokuti toenda sei mberi. But handongotaura nechekuti hapana chauviri chinobuda muapex council. Vanongovawo vanhu vanenge vatotumwawo nehurumende kuti chiendai munodisturba zviri kurongwa. Apex council haina chainobudisa, chinobudisa maunion zvikuru sei ari avarayiri, ndo anofanira kuti achibatana ataurirane kuti toenda kumberi sei. Because unonosangana uchi apex council noumwe munhu asingakwanisi zvake kuti aende kustrike, because anoziva kuti kuenda kubasa kwake anenge achiita mari, unenge achiita madhiri ikoko. Tinoda vanhu vanobva muteaching fraternity vane zvichemo zvakafanana, ndo vanganzwisisana. Ichi chinobva apex council idhongi rakafapo. We cannot continue tichingorova dhongi rakatofa zvaro tichifunga kuti ringawedzera speech. Haritinai, ngatisiyanei naro, ndero hurumende.